manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 26 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. KuUnited Nations Zimbabwe yokurudzira kuti zvirango zvibviswe. Asi vakatemera zvirango vagara vachiti vakatemera vanhu vashoma shoma vanotonga nedemo nekuitawo zveuori kwete nyika yese yeZimbabwe. Nyaya yekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari yoramba ichikonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzepasi rino vari kuenderera mberi vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zimbabwe iri kumiririrwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava avo vakataura kugungano iri nezuro vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vakabatikana nebasa nekudaro havana kukwanisa kuenda kumusangano uyu. Vashava vakakurudzira kuti sangano reUnited Nations rivandudzwe.
In this regard, Zimbabwe stands by the African Union's Ezulwini consensus and the SETI declaration which advocates for at least two permanent seats with the veto power.
Zimbabwe inomira nezvisungo zveAfrican Union zvakaitwa kuUzulwini nekuSET zvinokurudzira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri zveupenyu hose muUnited Nations Security Council uye zvimwe zvinenge zvichiitwa zvemajana.
America yakatozivisa kuburikidza nemiriri wayo kuUnited Nations kuti iri kutsigira Africa nenyika dzemudunhu remuCaribbean kuti dzipiwe zvigaro muSecurity Council. Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vashava vakati zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zviri kuikanganisa zvakanyanya.
The adverse impact of the punitive illegal unilateral sanctions compounded by the exigencies of climate change present real threats and barriers to our development strategy.
Matambudziko ari kukonzerwa nezvirango zvatakatemerwa zvichiwedzerwawo nekushanduka kwemamiriro ekunze zvave kukanganisa budiriro yenyika yedu. Nekudaro tiri kuda kuti vakatitemera zvirango vazvibvise nekukasika kuti tikwanise kusimudzira upenyu hwevanhu vedu.
Asi panyaya yezvirango iyi America inoti hazvina kutemerwa nyika asi vashoma vanotonga nedemo vachiitawo zveuori. Vakatemerwa zvirango vanosanganisira vaMnangagwa Mbune nevamwe vanhu gumi vanosanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa muzvina bhizimisi vakuda Regiment Tagwirei gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Zvipange Muchinguri nevamwe vakuru vemauto nevasori. Ko Zimbabwe ingaite sei kuti zvirango izvi zvibviswe? Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti chinodiwa kuti itevedzere mutemo uye kuita utongo wejekerere.
But we believe that Zimbabwe should uphold its own constitution because that's what the people here deserve. On a second point, I personally believe, and I think the rest of the US government
kodzero dzevanhu dzakatiswa mubumbiro remitemo yeZimbabwe nechikonzero. Munhu wese anofanirwa kuremekedzwa pasina kutariswa kuti abuda mumba maani. hatifunge kuti pangave nebudiriro kana kodzero dzevanhu dzisingaremekedzwe.
Kuti tinzwewo zviri kuitika parizvino kumuzinda weUnited Nations, Tabata mutori wedu wenhau Taboka Ncube ari muNew York.
Pane vatungamiri vakasiyana siyana vachiri kuenderera mberi vachitaura, asi tawana rombo rekuti tipinde musangano umwewo wanga uchiitwa weGlobal Africa Business Initiative, uko kwakuine vamwewo vari kubva kuZimbabwe vanga vachipinda musangano uyu, uyezve vachitarisa nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira nyaya dzekushandiswa kwetechnology mukubatsira vanhu, nyaya dzezvemabhizimusi uyezve nenyaya dzezveutano, pakuti pange pachishandiswa michina yechizvino zvino kusimudzira bazi rinoona nezveutano.
Kazhinji kunowanzoita kuratidzira kwakanyanya, kune vamwe here vari kuratidzira vedzimwe nyika, zvakamira sei?
Vari kuratidzira zviri kuratidza kuti vashoma gore rino. Takaona vamwe vanga vachibva kuGuinea Bissau vachiratidzira, uyezve nevamwe vanga vachiratidzira vekuIran, asi zviri kuratidza kuti vari kuratidzira havana kuwanda gore rino.
Ko, vamwe vatungamiri vataura nhasi ndevekunyika dzipi?
Vatanga kutaura mutungamiri wekuMalawi vachakwera, avo vakurudzira kuti nyika dzibatane zvikuru sei pakugadzirisa nyaya yeclimate change, inova nyaya yabatwa nevatungamiri vakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda Taboka Ncube, mutori wedu wenhau ari kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Madzimai akawanda anoti ari kubatsirikana zvikuru nezvidzidzo zvekuita mabhizimisi akasiyana-siyana zvaakawana kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe pasi pechirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wamadzimai akapinda muzvidzidzo zvakarongwa neAcademy for Women Entrepreneurs zvichifambiswa nesangano rakazvimirira rePace on Point Africa ndimuzvare Lina Tapera. Muzvare Tapera ndiwo mukuru wekambani inogadzira makeke inonzi Ultimate Cake Delights.
Zvakandibatsira kuti ndinive network, nevanhu vakawanda, and through that those same networks and relationships it has helped grow my business.
Muzvare Beauty Naval vanotiwo kubudirira kwebusiness ravo nhasi pamusana pezvidzidzo zvavakawana kuburikidza neAcademy for Women Entrepreneurs.
Ini ndiri mumwe wevanhu vakabatsirika nechirongwa chekudzidzisa zvemabhizimusi chakaitwa neUS Embassy Business Training. Kubva pandakadzidza nechirongwa ichi ndaona bhizimusi rangu richikura zvekuti raakutoenzana nemamwewo ane mukurumbira.
Mumwezve wemadzimai anoti akabatsirwa zvikuru nezvidzidzo izvi ndimuzvare Justina Mare. Muzvare Mare ndivo mukuru wekambani yeGlobal Custom Solutions. Vanoti chavakadzidza chikuru izano rekushandira pamwe chete nemamwe madzimai mukuita mabhizimusi.
Inini ndakadzidza zvakawanda. Ndakadzidza zvekuti ndinoshandisawo sei mari yangu yandiri kuwana mukambani. Ndakadzidzawo futi kuti ndinobatanawo nevamwe madzimai sei kuti tisimudzirane, nekuti kufamba wega uri mubhizimusi zvinorema.
Mudzimai ari mubhizimusi rezvemafuta emotokari nezvimwewo. Muzvare tinotenda Victoria Yachimuti vanoti ivo nekuda kwedzidziso yavakawana vava kugona kumira semusambangwena kunyangwe zvinhu zvingaoma sei pakuita bhizimusi munyika.
Kubudikidza nedzidziso yandakawana ndava nezvivindi zvekugona kurama ndakashingirira mubhizinesi chero zvinhu zvakaoma muZimbabwe ndichisimudzirawo vamwe vanhukadzi, ende ndava neruzivo rwekutaura nemapotential business partners.
Chipanga mazano munyaya dzemabhizinesi uye vari mukuru wePace on Point Africa muZimbabwe Amai Tuvelihle Ndlovu vanoti sangano ravo rine zvikwanisiro zvekusimudzira madzimai mukuita mabhizimisi avo.
Madzimai akawanda nekuda kwekuti anosiyiwa kumashure pasi rese mune zvemari. Ndicho chikonzero chinoita kuti sangano reAcademy for Women Entrepreneurs rinange kubatsira madzimai. Sangano iri rinopa rubatsiro runobatika kuti vana mai vaone pundutso pakurarama kwavo. MuZimbabwe kubva gore ra2019 madzimai anodarika mazana mana vakabatsirika nesangano reAWE.
Mumwe wevakapinda muchirongwa ichi, muzare tinotenda Zowa. Vanoti vakakwanisa kukudza business ravo, iro rava nema office mudunhu reSadake. Kusanganisira muSouth Africa, umo mune kambani inogadzira zvinhu zvavanotengesa, zvinosanganisira zvikwanisiro zvekushambidzika kwemadzimai.
Nekuda kweprogram yeUS Embassy, Innova Academy for Women Entrepreneurs, iye zvino, tave nema offices muSandton kuSouth Africa. Uko kune mafacilities anotibatsira kugadzira maproducts efeminine hygiene.
Vachitaura munanya mavhuvhu pachirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs muHarare, mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Pamela Tremond, vakati vanokunzwisisa kuomerwa kwakaita vana muzvina bhizimisi vechidzimai munyika.
Ndinoti mune zvivindi nekuti kutanga bhizimusi kunotyisa uye kuzere nezvisingakwanisi kuonekwa kumberi uye nematambudziko. Munoziva izvi kudarika ini.
Madzimai anosvika zana nemakumi maviri vakapinda muzvidzidzo izvi. Vamwe vakapiwa mibairo wekugona kufambisa mabhizinesi avo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvemadzimai sezvo vashandi vemubazi iri vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi America inoti yakazvipira kuvandudza upenyu wezvizvarwa zveZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vatereri tinokukurudzirai kuti mubatane nevamwe vatereri veStudio 7 paWhatsApp page yedu. Munokwanisa kuenda pa WhatsApp channels pamunenge muchipiwa nhau dzinenge dzichangoburwa. Makasunungukawo kuti muende paFacebook page yedu patinokuisirai link yekuti munge muchibatana nevamwe paVOA Shona WhatsApp channel. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIsrael, vaIsrael Cats, nasi varamba kurudziro yekuti vambomisa hondo nechikwata chemuLebanon cheHezbollah kwemavhiki matatu. Chikumbiro chekumbomisa hondo changa chaitwa nesangano reEuropean Union, hurumende yeAmerica, yeFrance nedzimwe nyika sere. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi. Vanhu mazana matanhatu negumi nevashanu vanonzi vafa muLebanon. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapfupa evarwi verusununguko vemuSouth Africa makumi mana nevaviri vakashaya vari muupoteri akasvika nezuro munyika iyi kubva kuZimbabwe neZambia. Mapfupa aya akasvikira paWaterloo Air Base muPretoria. Danho rehurumende rekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari rakonzera gakava munyika iyo yakatarisana nenzara inotyisa uye upfumi wananga kumawere. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati madzishe anofanira kutengerwa motokari sezvo vachiita basa guru kusanganisira kubatsira mukugoverwa kwechikafu uye kusimudzira zvirongwa zveupfumi zvehurumende. Vamwe vanopikisa vanoti kutengera madzishe motokari kunoitwa nehurumende kunyangwe zvinhu zvakaoma nekuda kwayo kuedza kukwezva vanhu nemadzishe aya kuti vange vachitsigira bato riri kutonga reZANU PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta uye vakarirekera havo kubato reZANU PF Dr. Masimba Mavaza uyewo rimwe gweta vaKennedy Masie vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMasie.
Zvakaitwa nehurumende handionesenge zvinhu zvinoungwaro kuti vave vachibuditsa mari yokutenga mota panguva yakamira ikonomi kudai. Tinozva kuti mavhiki apfuura aya ZIG rakataramuka zvisingaiti zvokuti iko zvino vanhu vari kungoshandisika kuti chii chiri kuitika. Ende mota idzi dziri kutengwa nemaus dollar ayo ari kushotawo zvakare muikonomi ende ari kusiya hurumendewo isina mari. Ende uyezve mukuru webazi refinance vamthuli Ncube vakabudawo zvekare vachitaura kuti mari yanga isipo pabudget. Saka tikushamisikawo zvekare isu sevanhu kuti mari dziri kubva kupi kana dzichibva muhurumende. Tiri kuona zviri pachena kuti ikonomi haisi kunyatsokubatwa zvakanaka.
Dr. Mas,
tokusangana kuti tofanira kunzwisisa basa remadzimambo. Madzimambo ndo anounza runyararo, ndo anogadzirisa vanhu kubva kumamisha, kubva kudzinde renyika. Saka dzimweni dzenguva tingatarisa kukosha kwemari shoma shoma asi tisingaone kukosha kwezvainokonzera. Saka handisi kunzwisisa kuti chii chanyanya kunetsa kuti Zimbabwe ine dambudziko remari zigi iri kuwira pasi shoma neshoma. Tiri kuzviona asi haiiswe pasi nemotokari dzemadzishi.
Vamasi,
nyaya iri panapa haizi yekuti machifu asave achipuhwa tingati matools ekuti vaite basa ravo. Machifu sezvataura vamavhaza vakakosha, ende kukosha kwavo ndiko kuti vanofanira kuva vachionawo kuti matunhu avari kutungamira vari kumatungamirawo nenzira iri isingavaisiwo kuti vave vanoshandisawo zvinhu yatingati maexpenditures avo. But nyaya iri apa ndiyo yandikuona vamavhaza yavasiri kuona kana kuti yavasina kunzwisisa, ndiyokuti vamuthuli Ncube mutungamiri webazi refinance vakaenda pamberi peparliament vakataura vega nemuromo wavo kuti hurumende yanga isina mari yemachifu. Saka kana hurumende iyo isingaoni kukosha kwemachifu, isingakwanisi kuona kuti pamberi apa pachada kutengwawo matools akaita semotokari yemachifu panguva yakati, then asiri kukoshesa machifu kana nebasa ravo raanoita ndivanani. Iyoyo 17 million yashandiswa kutenga mamota idzodzidzi yabva kupi? Tinoziva kuti iko zvino muzvipatara muna mushonga, tinoziva kuti masivu sevens arunetikana kubhadharwa. Tikuona kuchinzi aiwa machifu chiendai nemota nyuwani, munotonga vanhu vasina chikafu mumatumbu, vanhu vari kutambura, vanhu vari kufa nezvirwere zvinokwanisa kuve zvichipreventwa. Ndo pane nyaya ipapo.
Vamavhaza vamwe vari kuti hurumende inenge iri kuda kuti iite sekunge iri kutenga madzishe kuzovashandisa munyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti motokari dzacho dziri kunzi dzavatsaru dzakangotengwa makore mashanu adarika.
Motokari dzinoshandiswa nemadzishe vanoshanda munzvimbo dzine migwagwa isina kufanira kana kuti migwagwa isiri yakati tekete. Saka makore mashanu ingo yakareba zvikuru kuti motokari igoramba iri pamugwagwa. Handinzwisise munhu anofunga kuti ishe ari kupiwa motokari kuti agoshandiswa munyaya dzematongerwo enyika. Aiwa, hachisi chokwadi ichocho. Ishe akangofanana necivil servant. Saka havasi kushandiswa for political reasons, vari kushandiswa for social reasons, kubatsira vana veZimbabwe. Saka motokari hadzisi kutengwa sechioko muhomwe kana kumbunikidza kana kuvhara meso kana vhara muromo. Aiwa, imotokari dzekushandiswa kuti basa rienderere mberi, nyika ifambe. Hatingati nekuti tine nzara, saka ngatimbosiyana nezvemutemo timboshanda zvenzara.
Vamasiye, tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika, munowirirana here nevamwe vanoti madzisha aya anombopindira munyaya dzezvematongerwo enyika, kana kuti munowirirana nezviri kutaurwa navamavhaza kuti havangatengeki?
Handipokani nevanoona senge kuti machifu dzimwe nenguva vanomboshandisiwa panyaya dzematongerwo enyika. Izvo zvinhu zviri pachena, ende zvinhu zvaivo machifu through council yavo yavanotaura kuti ivo kana dzasvika panyaya dzematongerwo enyika vanosapota bato rezanupf. Izvo zviripo pachena, ende zvinhu zvavanogara vachitaura.
Petai hurukuro yedu Dr. Mavhaza, zvanzi haasi ose madzishe vatingati muvirigo mwoyo usina mhaka.
Zvechokwadi, nhubu nharadada nhunjira mutsime dzinowanikwa pane vanhu pese pese, asi hazvirevi kuti kushata kwemumwe chete kosvibisa madzishe ese.
Gweta uye vachitaura vakarerekera havo kubato rezanupf, kunyanya Dr. Masimba Mavhaza, vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwawo kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie, avo vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice, vachitaura vari parunare vari muno muAmerica kuTexas. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti nyika yavo ichapa Ukraine mari inosvika mabhiriyoni masere mukubatsirikana muhondo yayo neRussia. Avati vari kuda kuti Ukraine ikunde muhondo iyi yave nemakore anodarika maviri ichirwiwa. Kubva zvatanga hondo iyi, dare reCongress rakatambira kuti Ukraine ipiwe rubatsiro rwasvika zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti $175 billion. Asi iko zvino mudare reCongress munenge mave nekunetsana kwakanyanya. Vamwe zvikuru veRepublican Party vachiti kubatsira Ukraine kutambisa mari. Asi vebato rava Biden reDemocratic Party vanoti Ukraine inofanira kubatsirwa kuti ikunde Russia muhondo iyi. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Zvaitwa na wabaji zvinoenderana ne gwarara wagara wainaro nenyaya yeUkraine. Kubva muna 2020 muUkraine wabaiden wakagara wakataura vacharamba wakamira nevanhu veUkraine. Tinoona hedu kuti pakazotanga kuita makakatanwa anga aripo pane maRepublican nemaDemocrat, maRepublican achimboda kuramba kutsunhura mari, asi waBiden waramba wari consistent nenyaya yekubatsira Ukraine. Saka support ye 8 billion iyi inini hangu haindishamisi, nekuti ndoo yagara iri policy or foreign policy ye United States towards Ukraine.
Vebato remaRepublicans vanenge vari kutaridza kusafara nenyaya iyi, munoona vachizvitambira here?
Ndinotoona kuti havazvitambi, nekuti ndingati makore kubva gore rapfuura maRepublican wagara wari kuda kuita kakusada kutsunhura mari. Ndinotondera pane bhajeti, nguva yebhajeti yakamboitika yekutoti maRepublican wakatombokuita mutsindo chaiwo wekuti mari haibudi, zvekutoti wakatozogara pasi kuti vataurirane kuti varume ndatisadaro, nekuti nyika yeUkraine inotorwa neRussia. Ndopa takazoonawo maRepublican wakunzwisisa, asi mari yakazoenda yakaenda iri shoma. Saka aiwa, ndinotoona kuti avanenge vasiri kufara nezviri kuitika izvi, nekuti maRepublican wagara hawo vachinzi vanhu vari fiscally conservative.
Danho irori ravatora vaBiden ringave here nezvaringaite mumaonero evanhu tichitarisa sarudzo dziri kuuya idzi?
Ndinoona kuti rine zvekuita nesarudzo kana kuti zvinenge zvichizoita kuti vanhu vavhote neimwe nzira. Nepamusana pekuti kune vanhu vemuAmerica muno vasingatodi Russia zvachose. Ende saka hondo iyi ihondo yekuti wakawanda vemuAmerica vanenge vari kuda kusapota kuti Ukraine ikunde hondo iyi. Saka mukaona ndosaka pamwe pacho muri kuona iwo maRepublican vari kuita kakusafara, nekuti vanenge vari kuti toro yamatamba iyi kai haizi yeelection here yekubatsira amai Kamala Harris.
Mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja, vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo murise yapo, endirai mberi nebasa. Ndichiti mberi nebasa kuna Stalos naAmos Chibaya, ndichipawo yambiro kumbavha dziri kuba mari yeZimbabwe dziri muzano idzo. Ndichiti zvese zvamakatenga masets achasiziwa, imi muchienda mujere, tambai makachenjera.
Munyika yeZimbabwe takaramwiwa naMwari here kana kuti chii chakaitika? Hama dzinodiwa ka angatinamate titsvage mutungamiriri kwete mutongi. Sezviri kuita vakomana vari pa vari kutonga pachitororo chaipo chaipo, pachitororo havano kuindo kuhondo kundorwira vamwe. Ende titori nehama dzimwe zhinji dzakafa, dzakato fire nyika naye vachitori vapenyu zvava maringa apindire padambudziko ratiina rakomana Zimbabwe yarwadziwa vanhu tarwadziwa vana kunyavaendeswa kuchikoro havana zvavanoita yanyika yemadrug
makadi pastudio 7 muri kutaura naSara Pavana murongo westudio 7 munogara makataura musine nguva kuti hamuna divi remakarerekera asini pachangu ndinoti mune divi remakarerekera nekuti pamunotaura zvinhau dzese dzamunotaura kana zviitiko zvese zvinoitika muZimbabwe hapana chakanaka chamunokwanisa kuti mutaure muchirumbidza chinenge chakaitwa chakanaka pamunotaura pese munenge muchingotaura zvakaipa pamusoro peZimbabwe imi hapana pamungambozotsigira hurumende yeZimbabwe nekudawo kuti munyika yamuri kushandira yaAmerica haitombofariri Zimbabwe saka munototya kuti kana mukataura chakanaka chinenge chichiitika kana chinenge chichiitwa nehurumende iripo munobva maziva kuti mabasa enyu anokwanisa kupera
makadi pasidro 7 nhau yangu iri pakungoti vamunangagwa vari kutsvaga rutsigiro kumadzimambo nokuti dai zvanga havisizvo havasaizofanira kuti vandotore mota vachipa madzishe vanhu vachitambura vanotora moto vachiise kumadzishe kuitira kuti vaone rutsigiro panguva yemavhoti bhoza vanoziva kuti madzimambo ndo vanonge vachiti vanhu iwewo unovhotere bato rakati saka tikunyori iwe unovhotere bato rakati saka tikunyori saka vada kuwana simba kubva kumadzimambo zvisizvo zvinoshanda havishandi zvavaita vamunangagwa izvo
pastudio 7 maswera sei nyangwe dei ndandirinewo ndichipuhwa mota ndinoida motokari ndinoida asi tisingadi kuti tisvore madzimambo edu asi tinosvora mutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti nenzara iriko isu hamunounganidza mari yokupa madzimambo motikari ko mati vanhu vofa here kurarama madzimambo nemajaji zvaratidza kuti vamunangagwa utungamiriri hwavo hauendesi nyika mberi asi hunotowisira nyika pasi kana muchiti madzimambo anotengegwa motikari paevery 5 years muchipatara musina kana ambulance kana mushonga zvavo zvarevei mwari dai vatinzwawo kuZimbabwe
aiwa idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera uye tinokurudzira kuti mutaure mashoko enyu musinganyombe sezvo ino iri nhepfenyuro yevanhu inoteererwawo nyangwe nevechidiki tinokumbirawo kuti kana muchida kuti titepfenyure mashoko enyu atumirei pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCOSAFA Under 20 Challenge Cup. Mitambo iyi iri kutambirwa kuMozambique. Zimbabwe yaita mangange 1-1 neBotswana kuchitiwo iyo Mozambique yarowa iyo 5-4 neEswatini zvashamisa vanhu vakawanda. Mitambo iyi iri muGroup A uye mune zvimwewo zvikwata zviri muGroup A zvichatambawo mangwana zvinotizvo Comoros neLesotho. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi, tiri kutarisa kurudziro yemunyori mukuru weUnited Nations yekuti paenzaniswe mikana pakati pemadzimai nevanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yekutengerwa motokari kwemadzishe yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Zimbabwe yokurudzira kuti zvirango zvibviswe, asi vakatemera zvirango izvi vachiti inofanira kutedzera mutongo wechekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndinotunga milinkomo munhau dzeIsindebele.